vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muchikwata chavanhuve vawillard madzimure vaudza studio 7 kuti vachavanhu vakaita humbimbi ndoga pavaivandudza utungamiriri hwechikwata ichi mudare reparamende. Vamadzimure vati vachavanhu vachamiswa pamberi pedare rebato rinotonga vanenge vachipomerwa mhosva dzekusatevedzera mutemo.
Saka vambomiswa basa zvichitevedzera yatoti article 9123 yebumbiro redu remutemo re3c rinotaura kuti chinhu chese chinoitwa chabva nekumapazi emusangano kusvika chasvika papazi rinofaura kuti riti izvi ndo zvataatita uye hazviitwe nomunhu mumwe chete nokuti munhu mumwe chete haasiri yepati.
Kutanga kwazviita gore rapera vachavanhu vakabvisa mumiririri wechikanga munational assembly amai Linet Karenyikore pachigaro chekutungamirira bato re3c mudare renational assembly ndokuisa mumiririri wesunningdale muzvare Maureen Kademaunga. Vakabvisawo masachigaro emakomiti akawanda mudare iri. Vanhuve vakakwira kudare repamusoro vachiti vachavanhu vainge vatyora bumbiro remutemo rebato. Dare repamusoro rakatenda navanhuve zvabva zvasiya vachavanhu vari pamhene. Pavabatwa nestudio 7 vachavanhu vati hapana chekutaura. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mune chimwe chikwata chebato re3c chinotungamirwawo navajameson Timba vadarlington Chigumbu vati mutongo wakapiwa nedare rehigh court nezuro uchavapa mukana wekuenderera mberi nekukwikwidza simba ravachavanhu rekudzinga kwavakaita vamiriri vebato ravo munational assembly muna 2023.
Asi tiri kudayira kuti nejudgment yauya iyi zvakutipiwa mukana yekuti nyaya yedu yatakanga taendesa tichitaura isu kuti aiwaka vachavanhu havana vaite kudzinga maMPs eTriple C nekuti havana chavakaita kuti maMPs ainge achipinda mukati medare reparamende. So tiri kutarisira kuti inoda kukumbirirwa nejudgment pane zvakawandawo zvichaita sei zvichaitika mune mamwe macases atinawo navachavanhu mumatare dzemhosva.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati zviri pachena kuti mataredzi mhosva ane ruoko munyaya dzekupatsanuka kweTriple C.
Zvinoratidza zvega pachena kuti zvinhu zviri kuitika munyika medu maringe nezvematongerwo enyika hazvisi kuitwa negwara rakanaka. Vana maenzanisi vari mumataredzi mhosva vane ruoko munyaya idzi uye vanenge vachida kuzadzikisa zvishuro zvevamwewo vanhu zvisinene mutemo.
Kunyange hazvo vaive mutungamiriri webato re3c vanelson Chamisa vakanyorera mutauriri mukuru wenational assembly vajacob Mudenda vachivaudza kuti vachavanhu vainge vasina masimba ekudzinga nhengo dzavo. Mutauriri wedare reparamende vajacob Mudenda nematare vakaramba kuzvitambira. Zvichakadaro chikwata chavachavanhu chave kuti chinotsigira danho revamwe mubato rezanu PF rekuti mutungamiriri wenyika vaima Solomon Mnangagwa vatungamire nyika kusvika muna 2013. Vange vasarudzwa navachavanhu kuti vave mukokeri webato iri mudare reparamende zvakarambwa nedare repamusoro vaCharles Moyo ndivo vakataura nezvedanho rechikwata chavo muhurukuro nebepanhau reHerald. Studio 7 yabata vaMoyo avo vati vange vasina kusununguka kutaura. Kunyangwe vamunangagwa vakati vave kuda kuenda pamudzandigere vamwe mubato ravo vari kuramba vachivakurudzira kuti varambe vari panyanga. Vamunangagwa vanonziwo nevamwe havana zvavari kuita kudzivisa nhengo dzebato dziri kuda kuti vatonge kusvika madhongi amera nyanga kuti dzisaite izvi sezvo zviri kunzi zvave kukonzera zvinyekenyeke mubato. Asi mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vanoti hapana chachinja pamashoko avamunangagwa ekuti vari kusiya basa kana nguva yavo yakwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.